Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu.
Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba mitengo ichiita chamuramba mhuru.
Zvevamadzimambo ngavazive kuti varayiridzi nevamwe resorts civil service zvokutambira mari yomuZimbabwe yakareruka somusha watamwa nokutsvagune somutakura havachazvidi.
Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi yakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakavanda vasina chekubata. Mashoko aya ari kuuya apo mumiriri wesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia, amai Anna Mary Kiaga, vakataura pamhemberero dzevashandi nezuro muHarare kuti vashandi zviuru zana kana kuti 100,000 vakarasikirwa nemabasa muZimbabwe mumwedzi mina yekutanga kwegore uye vari pamabasa vari kungoshanda havo asi mari yavari kutambira isingakwanise kuvaburitsa muurombo. Kunyange vashandi vakawanda vari kutambiriswa nemadhora emunyika, zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa zviri kuchajwa zvichishandiswa chikero chedhora rekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamavhima.
VaZulu, nyaya yemitengo inoramba ichikwira inyaya yatatarisana nayo kwenguva yakati rebei sehurumende.
Asi pane zvamuri kuita here muzvinafundo kugadzirisa dambudziko iri?
Saka tichizoita pfungwa yekuti pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu kuti zvienderane nezvinenge zvichiitika pamitengo. Asi chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike munyika ndicho chokuti vemabhizinisi vave nemoderationwo yavanoita.
Zvii chaizvo zvamuri kuvakurudzira kuti vaite?
Vasangoti pose pakwidzwa mihoro yevanhu vavakukwidza mitengo yezvinhu. Zvinoramba zvichiita kuti vashandi vedu vasawane mihoro inoita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Uye munoona kuti ikonomi yedu iri kunaka zvishoma nezvishoma, mwaka uno wanga wakanaka. Saka naizvozvo vevemabhizinesi vanofanira kuti vaite moderation pakukwidza mitengo yezvinhu. Chimwe chamabvunza ndechekuti tiri kuita sei nenyaya yekupiwa kwechikafu chevanhu. Hurumende icharamba ichipa chikafu kusvika mwedzi uno waMei wapera.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata womutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avati hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa matambudziko emushandi uyo vati ari kutambiriswa mutero wembwa.
Chandinoda kuti nditaurire kuti tisati taenda kusecond quarter iyo inova yatotanga nhasi, vamavhima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita kufirst quarter.
Ndedzipi idzi Dr. Zhou mungatsanangura?
Kuti vanotambirisa murayiridzi agara pabasa zvikuru kwazvo saedi mari akashomeka 4 times munhu atanga basa nhasi kuda kutirena kuita muporisa, musoja kana kunesi.
Asi kavari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi
iko zvino tava kutongoona masalaries achibuda munewspaper, muherald nekumo, pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasiyirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi. Saka whilest vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka, nokuti kana tirisi zvikoro zvitovhura svondo rinouya, tinoda kuti vamavhima vambogadzisa mhosho dzavo dzefirst quarter. Ende ndochinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter. Zvevamabhima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watamwa nokutsvagune somutakura havachazvidi.
Vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Zhou?
Vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raOctobha 2018 risati rapfuura. Saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura. Simba rinofanira kuonekwa pazviito. Pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka. Vashandi vehurumende vari kunonga svosve nomuromo, chibatira pamashizha usavahwa panhamo. Saka hatibvumi mashoko avamavhima. Anongova manyausa mukana wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemedia kana vepress, but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunetsa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Asi pachitariswa mitemo yadzikwa nehurumende uye mashandiro evatori venhau, zvinganzi vari kushanda vakasununguka here sezviri kutaurwa nehurumende? Regai tiende kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya kuti atipe mamiriro akaita zvinhu.
Vachitaura pagungano rekuzeya mhemberero dzemangwana range rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriple c vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Pakaitawo mareforms anonzi mamedia reforms akaita kuti kuite nhatsurudzwa emitemo yakanga iripo yakanga ichidzvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wezimbabwe media commission Godwin Piri.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weaipa uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana achiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa, ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvimwe zvichida kugadziriswa, asi tofunga kuti semedia commission utafamba chinhano chakati kurei, ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita Salaki Aaron anoshanda nekambani yebus Stop TV ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusana nemachallenges asekuti pakaenda kunokabva kwa president Epwef takadzingwa zvichinzoni pane clean session kuti Bastop TV yasudiwa pano kutsvaga kuti reason chacha ndei, but hapana akatiudza kuti reason yasudirwa panapa ndei chacha iyo.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect Muzvare Patience Zirima vatiwo kunyange madzimai akawanda ave kutorawo zvigaro zvepamusoro mukutorwa kwenhau, nyaya yeku kushungurudzwa kwavo ichiri kunetsa.
Tinoona zvinhu zvakaita se yatinoti muchirungu sexual harassment, yekuti madzimai anoshungurudzwa nevanoshanda navo uye nevanhu kwavanenge vachindotora nhau vakasiyana siyana, vanenge vakuda kuti yatidanane kuti uwane nhau, kana kuti vanenge vasingatongoonawo madzimai sevanhu vari kutoitawo basa ravo, vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye.
Izvi zvatsinirwa nemutori wenhau wechidiki zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe, Ruvimbo Muchenje.
Zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari, even vanhu vaunoshanda nhau vanogona kusakuona semunhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi. Vahamauswa vatiwo kunyange hazvo pakave nekuvandudzwa pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan.
Ndiwo dambudziko ranga riripo panguva yese kuti taita kungeti isusu tiri kushandira nyika, mapurisa ari kushandira nyika, majournalist vatori venhau ari kushandira nyika. Sapafanira kuve nekunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo, ava vachiita basa ravo. Tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nokupokana, pasave nekurwisana kana kutukana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza miko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu. Izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kumashoko vatendai Nyabani veZANU PF vachimirira rushinga muparamende. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitungamirirwa naPresident E.D. Munangagwa, hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yavatori venhau. Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa.
Gore rapera sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidanho chezana nemakumi matatu nenomwe 137 panyika zana nemakumi mashanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti vari kutambura zvikuru zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vanoti mukutambura imomo havasi kuona chiedza mberi kana utungamiri hwenyika hukaramba hwakati gotsi papata. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe uye vaimbove mumwe wevatungamiri vechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu hwevadiki vemuZimbabwe rinenge bhasikiti ratizirai mukoma kuti uku riri kurukwa uku richirudunuka. Vechidiki vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda, vazhinji vagere mudzimba dzevabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo. Panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusuo webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri.
Vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosve nemuromo. Kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki, mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo. Wechidiki uyu ari murimi munzvimbo yeChegutu muzvare Rumbidzai Matonga vanoti mazuva anokuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva.
Zvakaoma shamwari. Izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month. Uchaita makore mangani kuti iwewo ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba? Vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakati vachingopedza mafomufomu vavatotanga kutohasila vari mumastreets, kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti. By the time yaunopedza wakuda kutangawo kudzidzira masystem emumastreets, it will take you makore.
Mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka.
Vashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi. Vazhinji vari kurarama vachiita yaya rino yavanoti pachirungu hand to mouth, zvekuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutivi kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo.
Asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe, Muzvare Rovarashe Miti, vanoti remangwana revechidiki rakajekesa.
Ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa, tikasava isu vanotungamira, tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru, hakuna kwatiri kuenda.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko.
Zviri pachena kuti tikaramba tiine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu, isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika, isina hanya nekuti vechidiki vawanawo chouviri, vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip. Zvazvinoreva ndezvekuti vechidiki vane mukana mwedzi mushoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara pamabridge.
Hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzano PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7 pataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isaruraude munyika, naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko.
Tiri kuona zviri kuitika mumamainzi edu, tiri kuona zviri kuitika muagriculture, tiri kuona zviri kuitika mutourism. Mabasa ari kuwanikwa achicreatwa nemaZimbabwe nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe, ukasarira ipapapa unozozvidemba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo.
Kuti mayouth atransforme tinoda inonzi political consciousness, kuti mayouth otanga kuchicultivetwa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii, kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii. Akaita political consciousness ndopaachatanga manje kuchishandira nyika, kuchitanga kuita pressure muhurumende kuti irelease mabasa. Hurumende inenge isingarelease mabasa ibudiswe nemayouth because vane manumbers.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo yemuSudan iri kuenderera mberi pasina bato riri kuda kuremekedza kurudzire yekumbokanda zvombo pasi. Sangano rinobatsira nechikafu reWorld Food Program, iro rine vashandi vatatu vakaurayiwa munyika iyi, rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashanu kana kuti 15 million vanoda rubatsiro rwechikafu. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafa muhondo iyi. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatoburitsa zvimwe zvizvarwa zvadzo kubva muSudan. Vari kurwisana mauto akapidigura hurumende nechikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Tamira Sudan senyika panyangara, tiri kuona kuti kana hurumende ichinge yaputsika kana kuwa hurumende yavanhu, pakazopinda hurumende dzamauto, dzinounza kuparara kwoutungamiri kugadzikana kwenyika, dzogounza zvekushayikwa kwamabasa ose anenge achifanira kuitwa nehurumende, kwozouyazve nehurumende dzamatunhu.
Mabasa aya muri kutaura ndeapi?
Mabasa akaita sokuti kubika ufumi hwenyika, kutenga nokutengeserana, kushanda kwamaindastri, kushanda kwezvinotakura vanhu nezviro, zvozotaridza zveutano, zvozotaridza dzidzo, zvozotaridza zvose zvinenge zvichidiwa munyika zvinowanza kuitwa nehurumende, zvinosanganisira kugadzikana kwenyika, basa rokuchengetedza vanhu rinenge richiitwa namapurisa, basa rokuchengetedza nyika rinenge richiitwa namauto, zvose zvawa zvawira pasi muSudan. Saka Sudan yatarisana nokunza rufu kuzvizvarwa zvomo, kunyanya kuzvizvarwa dzimwe nyika dzadzichiita ugaro namabasa imomo zvakare. Tikona chipatapata chichiitika.
zvamira zvakadai, sei tiri kuona kuti varikurwisana ava muSudan havasi kuwanikwa ivo vachiremekedza chikumbiro chakabva kunyangwe kumasangano akadai seUnited Nations kuti pave nekutaurirana uyezve kumiswa kwehondo.
Panenge paita zvinhu zvakadaro zvokurwisana pasina hurumende yavanhu, mapoka anorwisana anoenda kune dzimwe nyika achindopiwa zvombo zvokuramba achirwisana. Saka zvine zvototi izvozvo yava nharaunda yokurwisana kwapindirwa nedzimwe nyika pasi pano. Saka birawira ya muSudan haina kunaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapazi emapurisa nematikitivha anodarika mazana maviri nemakumi mashanu, kusanganisira vanonzi US Marshals, vabatana nevekuTexas kutsvaga mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa, Francisco Oropeza, uyo akauraya vavakidzani vake vashanu. Vose vaibva kuHonduras ndokuita chitsoka ndibereke mushure mekunge auraya vanhu ava. Nyangwe paine imbwa dziri kubatsira kumuvhima uye mubayiro wemari inosvika zviuru makumi masere zvemadhora kunenge anenge amubata, hapana ataziva kuti ari kupi. Futi yaakashandisa yakawanikwa musango. Anozviti muprofita wekuKenya Paul Mthege Mackenzie amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvechitororo nekupfurikidza mwero. Ari kupomerwa mhosva yekufurira vanhu kuti vatsanye kusvika vafa kana vachida kuenda kudenga kunoona Jesu. Mitumbi yevanomutevera inodarika zana yakawanikwa iri mumakuva asina kunyatsodzika uye vanhu mazana mana havasi kuzivikanwa kuti varipi. Upenyu hwevanhu vakawanda munyika hunonzi huri kuramba huchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sangano iri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi mumwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti mari dziri kutaurwa neZimstat idzi hadziwanikwe nemushandi, zvichireva kuti anenge aine mhuri ine vanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa hadziwaniki, vashoma vashandi vanozvitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu pamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda mari takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe irikuruza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatoll gate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva afura. Tiri kunzwa zvekare kuti kana matoll gates acho atokwira, zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa, zvinoshandisa motokari pakutransporta, zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora, avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezimdollar to the US dollar yakuramba ichikwira every week. Paro market kuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparo market. Saka naizvozvo kukwira kunoita rate mitengo yezvinhu inozaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika, izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuAmerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya, zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji, mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yafura position yezctu yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndidzo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu, iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari iyi nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare mihuro yevashandi nekukasika. Chirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevatori venhau nezvezuva remangwana rekucherechedza mashandiro avo kana kuti World Press Freedom Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda.